rwendo rwavamasisi kuzimbabwe rwakakoshera iyo botswana pachayo nekuti tekutangarangarirai kuti kubotswana ndokune vashandi kana kuti yatingati secretariat yesadic ndokune muzinga kwayakati tsi botswana inoramba iri nhengo yakakosha chose mukuvatsidzana nezimbabwe saka hazvingashamisi kuti mutungamiri mutsva webotswana anenge asarudza kutanga kushanyira zimbabwe nenhau yekuti panenge pane ruzivowo zvakare rwekuti kupfurikidzwa nenyaya yekuti kapfuura nyaya yekutyidzana nenyaya yekuti pane mazimbabwe dzakawanda anogara mubotswana nyaya huri imwe yakatokosha inyaya yekuti vagokurukurirana nenhau yesarudzo dziri kuuya idzi nekuti mukupindana kwemazuva ivo vamasisi vanogona kutengewo vabatwa nemabasa vasivachakwanisi kunge vachishanyira zimbabwe panguva iyo vanenge vachitarisirwa kuishanyira
tichitarisawo kudyidzana kwezimbabwe nebotswana taichiona kuti vakama navamugabe vanenge vanga vamakara asionani munoona sei kudyidzana kwavamasisi navamunangagwa
maratidziro azvo pari zvino ndeyekuti ivo vamunangagwa chavo vakatomboendawo kubotswana vachangosarudzwa vakama vasisipowo zvakare ukama hunogona kunge hwaakuchitanga kuvakika asi hatingangotauri chete nyaya yekuvakika kweukama nekuti changa chakatokosha pakuita kwavakama inenge iri nyaya yekuti ndivo vega mutungamiriri oro vashoma vainge vaine izwi rakakosha chose rakakoshera vana vezimbabwe nekuti vakama vaisa tevedzera kana kuti vaisa teerera nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu vaisumudza izwi ravo vachitsoropodza zvakare vamugabe nenyaya yekugarisa pamasimba vaisumudza izvi ravo vachiratidza kuti vaimira nevana vezimbabwe saka izvozvo zvinhu zvatinotarisira kuna vamasisi nekuti vakarasa chiitiko ichocho vakarasa unhu ihwoyo hwatakaona huchiitwa navakama kwemakore mazhinji sevana vezimbabwe tinenge tarasikirwa chose.